Maka akamira pamberi peungano yekucherechedzwa kwezuva revanasikana pasi rese musi wa11 Gumiguru pamuzinda weUnited Nations muNew York achitaura akamirira vanasikana vechidiki nhunha dzavo uye shuviro dzavo sevechidiki. Maka anoti shungu dzake ndedzekuti vanasikana vechidiki kuZimbabwe vawane izwi nemikana sezvaanoitawo kuno kunyika yeAmerica. Saka achibatsira zvakanyanya kusimudzira vamwe vake kuZimbabwe sezvaakaita nezuro zuva rese kuChimanimani uko kwaitwa mitambo yenhabvu yevanasikana senzira yekuvabatsiridza kubva mumatambudziko avanosangana nawo.
Yeah, as MCC, we've had soccer tournaments these past two weekends celebrating International Year of the Girl Child. The first one was last week in Mindoro, and then this one that started yesterday is in Chimanimani. And our theme this year is hashtag Redefining Girls' Spaces. And the girls have come together to celebrate themselves as girls and feel comfortable playing soccer and spreading the message of ending early child marriages. And it's been amazing just to see all the people come out and support MCC and what they're doing by making change in these rural areas. And it truly is so special to me in my heart.
Mumwe wevaironga mitambo yanezuro ndigogo Christine Mandoringisa ndivo MTC patron wesangano rinokokerwa namuzvare Maka Chikowero. Tinzwei kuti vanoti kudiwo neurongwa uhwu.
Vana vedu vawanikwa mukana wekuti vamwe vange vachibekwa zvikwata zvikwata vachidzidziswa yatinoti nhanga. Pavanoti kunhanga ndiko kunodzidziswa vana vasikana zvimwe zvemasikreti zvemadzimai kana kuti zvehusikana. Then vachidzidziswa vamwe vaiunganidzwawo vachidzidziswa about stopping kana kuti avoiding to get into drug abuse. Vachidzidziswawo zvakawanda wanda zvinoita kumaspesi dzekuti mwana awaniswe mukana wokubva wabva position A achienda kuposition B.
Captain wechikwata chemutambara high school chakakunda mumitambo iyi Natasha Mushango anoti vanofara nerubatsiro rwavanowana kubva kusangano raMaka. Captain wetimu yeMTC Sirens Yolanda Shua anoti upenyu hwavo sevechidiki hwachinja kuburikidza nerubatsiro rwavanowana kubva kuna Maka nesangano rake.
Ini ndinotokurudzira vasikana especially nezera redu kuti varamba vachingotambawo bhora nekuti dai zvaitoita kuti tikazonawo timu inototi sposo ndaitodawo kuzotamba bhora ino tichitendawo kunobata. Isikureti rokufara nekuti varotipigira kuti tikakasike kurorwa nguva zhinji notototosera kumagiraundi nguva yekuzororwa mani vanokabatii.
Coordinator veMTC vanomirira vese vari muurongwa hwemitambo iyi vachibva kusangano reGirls and Goals vaBlessed Mudaka vanoti mabasa aMaka anosimudzira donho ravo nevanasikana chero hake ari kunyika iri kure.
Vana vari kuuradza kufarira programu yashuruta. Isusu programu yetatichiita iyi ndeyekukurudzira mwanasikana kuti aparticipate nezvemasports. At the same time tipamisa shoko rekuti vana vadiki ngavarege kurodzwa vachiri vana vadiki. Saka tinounganidza vana vadiki vacho, tozounganidza community yacho tichingorayira mashoko iwayo kuti regerai kutambira mari dzevane dzichida kurodzwa vana vadiki. Nekuti kutaura kwandiri kuita izvezvo ngoma dziri kungorira, community yacho yakangoungana. Kana patamboita roko makuseni nemakochi necommunity chiti ndimani makochi akaisunga nemamoto avo achiti tinoti vanorodza vana vadiki kuti vanorora vana vadiki ngavavharirwe mukati. So tikuona kuti shoko retu isusu ratinongofambisa yekuti ririkufamba zvakanaka.
Vaimbove mumiririri mudare remarepresentatives kuNew Hampshire amai Jackie Witherspoon vaudza Studio 7 kuti havasati vamboona mwanasikana anenge Maka Vachiti Maka akatanga kutaura pamaungano e United Nations aine makore gumi ekuberekwa. Pari zvino Maka anoti ane shungu dzekuramba achibatsira vamwe vake kuZimbabwe kuti mazwi vanasikana anzwikwe zvakafanira. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zeninga, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo ndichakupai zvimwe chirongwa chevechidiki. Morara zvakanaka.